achimba nzeve dzekusora vavirava vakatakura zvinyorwa zvinoshoropodza mai Mahoka namai Sandimoyo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutuka mai Mugabe, kuita umbavha pamwe nekusatevedzera gwara reboka remadzimai. Mumwe wemadzimai anga achiratidzira ndeamai Sikumbuzo Munyawarara, vanotungamirira madzimai ekumanyame. Amai Munyawarara ndivo vatambidza sachigaro weHarare Province amai Joyce Kasina Munda tsamba ine zvinyunyuto zvavo. Amai Munyawarara vati vari kunyunyuta zvikuru nenyaya yemari yeboka remadzimai yavari kuti haisi kusvika kumadzimai inenge yatambidzwa mai Mahoka.
Isusu mari dziri kupiwa Mahoka naamai dzemaprojekt dzemadzimai hadzisi kusvika, nokuti mai Mahoka nditreasurer wenyika ino yeZimbabwe kunational. Saka mari idzodzo hadzisi kusvika. Saka mai Mahoka ngavabve zvavo pachigaro, tiise vamwe vanokwanisa chigaro ichi.
Amai Purity Dabe avo vange vachipupawo nehasha vashoro wamai Mahoka naamai Sandimoyo vachivapomera mhosva yekutuka amai Mugabe.
Saka nhasi akurwadziwa, kwaane dzimwe madzakutsaku madzakutsindi vakuya vachibhemba amai vedu makumbo, vachivabhemba musoro, tikuti vanhu ivavo pasinavo, pasina Mahofa. Nekuti hangati nhasi uno amai vari kutungamirira chinhu akufamba achivabhemba achivadii. Ende isusu tinoti pasi nemunhu anotitukira mai vedu venyika, pasi nemunhu iye hatimborara tomumona. Kana chena ngaaende, ngaaende, nekuti isu amai va kuti vavepo kuda kwedu isusu. Ende zvinhu zvahazvina kurongwa nemunhu, hatina kurongerwa. Asi semadzimai emusangano, seligi takazvimiririra tega tichisapota amai vedu Dr. Grace Mugabe. Taramba madzishinyongori, hatitobhora zvese izvozvo.
Amai Kasina Munda vashoro zvikuru amai Mahoka nekutuka kwavakaita mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vavimbisa madzimai eZANU-PF kuti vari kuzoendesa zvinyunyuto zvemadzimai kuutungamiriri hwavo.
Meseji yenyu iri kutaura kuti mai Mahoka vari kutuka amai. Vakavatuka kumusangano wekutop 10 vachitaura kuti izvo mai first lady amai Dr. Grace Mugabe vakavaitira maplakards ekuvadzinga kuprovhinsi kwavo. Mudzimai vamutungamiriri angadzike here pasi kunoita maplakards
ekuisu taita iye
pahq makavanzwa vachitaura kuna Munangagwa kuti unenge dhata. Vakanga vatuma nani kutaura pamberi pavice president zvakadaro.
Kuratidzira kweboka remadzimai reZANU-PF kunonzi kwaitika kumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vanoti amai Mugabe vane chekuita nekuratidzira kwaitwa nemadzimai uku.
Kurongwa kwaitwa kuratidzira manangi nokunyunyuta kweWomen's League against mai Sandimoyo na Mahoka avanga vari vatsigiri vakuru vamai Mugabe munyaya dzavo dzekukwikwidzana panyaya dzezvekutonga, zvinoratidza kuti zvine tsigiro yamai Mugabe. Chero mukatarira maplakards aya, anoratidza maplakards akatonyorwa muofisi, maplakards akatoinvestirwa mari. Kana zvanga zvisinei namai Mugabe, Women's League haikwanisa kuti ingandomira munyika yese ichiita kuratidzira kuna mai Sandimoyo na Mahoka. Asi chinhu chikuru chinobuda pazvinhu zvaitika izvi zvekuti mai Mugabe mukufamba kwenguva nokufamba kuriitika politics dzomuzano vachasara vari vega, varwisa mai Mujuru, varwisa vana Munangagwa, vari kurwisa vana Sandimoyo. Saka mai Mugabe vakurwisa munhu wese, zvekuti mukufamba kwenguva vanhu vese vari kunyunyuta vachamira vakabatana musambangwena vachidzorerawo mai Mugabe.
Pane kurwisana kukuru mubato reZANU-PF pakati peG4 neLacoste. Amai Mahoka vachiri kuwirira namai Mugabe vanonzi ndevamwe vakashandiswa kunyomba vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe navaMunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raamai Mahoka. kana mai tsandi moyo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.